Vachitaura pamusangano wakaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weTriple C Muzvayo Fatai Mahere, vati bato ravo rinoda kupiwa gwaro revavhoti iro rinobatsira zvakanyanya mukuongorora gwaro rekutarwa kwemiganhu.
Kutinesa kuTriple C ndechekuti hatina VotaZo. VotaZo yakakosha pakunzvo, inotiudza kuti kune mavhota mangani muconstituency yoga yoga.
Vatiwo vari kunyunyuta nekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo wenyika iro rinoti vavhoti vanofanira kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency, uyezve zvikasaitika havafaniri kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana.
Mutemo unotaura kuti each constituency inofanira kuita number of registered voters akada kufanana, kana achizosiyana asiyane ne not more than 20%. Ezvinezvi tichiona kuti Bulawayo Central for example ine mavhota 22,000 asi Mount Pleasant constituency ine 33,000. Difference iyo yakakurisa, siyano iyo yakakurisa pamutemo inopfuura 20%.
Bato reTriple C ratiwo harigutsikani nekutarwa kwemiganhu sezvo pagwaro rakabudiswa neZEC zvichiratidza kuti matunhu akawandira kumaruwa zvichienzaniswa nemadhorobha zvisinei neuwandu hwevavhoti.
Zvakare isusu tikunetsekana nekuti ZEC zvatakataura isusu mumatsamba takanyora haina kuzviteerera. Tinoona maboundaries vakaita maconstituency akawandisa kunana Masvingo kwainofunga kamwe ZANU-PF yakasimba isingatedze mutemo ichizoita maconstituency mashoma kumaconstituency maurban akaita seHarare. Harare iko zvinezvi ingori ne 30 maconstituency asi nekuwanda kwaita vanhu yaisanwa kuita at least between 34 to 36 nemanumbers atinawo.
Bumbiro remutemo wenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemiganhu rikasabudiswa medzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Kutarwa kwemiganhu kwakapedzisira kuitwa muna 2007 kuchigadzirwa sarudzo dza 2008. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri anoona nezvesarudzo mubato reTriple C amai Ellen Chiyedenga vati gwaro remiganhu rinofanirwa kugadziriswa kuti rishandiswe musarudzo dzegore rino, vachiti hazvigoni kushandisa miganhu yakatarwa muna 2007.
Taona kuti maboundaries delimitation report kune zvinhu zvakawanda zvinoda kugadzirwa, asi tiri kuti ngaisarazvo ngazvitarisise zvinhu izvozvo zviri kunetsa toona kuti zvinogadziriswa sei. Kune nyaya yokuti izvozvi kune nyaya yokuti maboundaries awa akasatariswa edelimitation awa akasagamuchirwa, tinodzokera mumaboundaries a2008 ende izvi zvichatinetsa zvokuti nokuti kana tichitarisa vanhu vemuzimbabwe vanhu vawedzera zvakanyanya.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimiririra rinonzi International Foundation for Electoral Systems vafarai mukuta vaudzawo Studio 7 kuti vanoshamiswa negwaro reZEC sezvo risiri kutevedzera bumbiro remitemo yenyika.
Pane mudiyano mukuru chaizvo unototarisaiwa kuti iyo zvedu yakazowanesi kuzoti inojabha nekumutoredzwa 50% yezvati kumasiti something 30%. Saka izvizvi zvakasiyana chaizvo nezvatinofanira kuita kutevedzera bumbiro remutemo wedu.
Vamukuta vatiwo ZEC inofanirwa kuburitsa gwaro revavhoti pamadande mudande kana kuti electronic voters roll kuti vanhu vagutsikane neuwandu hwevavhoti hwakashandiswa mukutara miganhu iyi. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati titaure nemukuru anoona nezvesarudzo vautoi Leslie Gwana avo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Pataziviswa vamangwana kuti vaSly Gwana vanga vasingabatiki, vamangwana vati titumewo mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network FESNI amai Ellen Dingani vatiwo sangano ravo richiri kuongorora gwaro redelimitation iri uye vachazotaura nesu kana vapedza kuongorora gwaro rese. Paramende yakatoumba komiti ichatungamirira mukuongorora gwaro iri. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu iri rinogona kudzoserwa kuZEC kana pane zvinoda kugadziriswa. Asi ZEC ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganhu iri kana kuti final delimitation report. Kutarwa kwemiganhu kunoitwa mushure memakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.